Sports.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chikumi 7, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nengo yeMDC Alliance vatungamirai madzokere ava vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo asipo pamba zvese nevana. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuMashonaland West neZuro. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevatanhatu kana kuti 1606. Vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nemapfumbamwe zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 39,189. Vanhu makumi matatu vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevasere kana kuti 36,728. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 855. Zvichakadaro, hurumende yaramba kutambira imwe nhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson and Johnson iyo yaida kupiwa nedzimwe nyika dzekunze kuburikidza nemubatanidzwa weAfrican Union ichiti haina matura anotonhorera ekuchengetera mushonga uyu sezvinokurudzirwa nenyanzvi. Izvi zvinoteverawo mashoko kubva kuWorld Health Organization ekuti Zimbabwe neChad dzakarambawo kushandisa nhomba yeAstraZeneca. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba iri mumaoko eStudio 7, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gubamatanga vakazivisa mukuru webhanga reAfrex Bank iro riri kutengera nyika dzemudunhu reAfrica vaHumphrey Nugo kuti nyika haina nzvimbo inotonhorera zvinodikanwa yekuchengetedzera nhomba idzi kana dzikauya. Vagubamatanga vaenderera mberi vachiti pamusoro pazvo nyika haina kugadzirira kurapa zvirwere zvinogona kubata vanenge vabayiwa nhomba iyi kana kuti maside effects. Studio 7 yaedza kutaura navagubamatanga nezvenyaya iyi asi vanzi vanga vari mumusangano. Tatumira mibvunzo kuna chipanga mazano chavo vaCosmas Mbambe pamwe nemukuru munyaya dzekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba asi vanga vasatiwo vapindura pataenda pamhepo. Ongororo yakaitwa panhomba yeJohnson and Johnson nenyika dziri kuishandisa inoratidza kuti inokonzera kugwamba kweropa mune vamwe vanhu. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Matarutse vanoti rudzi rwenhomba idzi dzinoda kuchengetedzwa panzvimbo inotonhora zvakanyanya idzo dzisingawanike munzvimbo dzakawanda munyika sezvo mageta asingawanike nguva dzose.
Zvishuwa vane facility yokutambira, asi kuzoti azobva ipapo andosvika kunzvimbo dziri kure hakuna facility dziriko dzinovachengeta pamalevel ematembisi anodiwa mavhakisins vaya mazhinji vana Johnson Johnson echi asinganyanyi kuda kufurizwa tokwanisa iva vana Sinopharm achakapiwa tinokwanisa kuvadistributa because hadi tembisa dzepasi pasi.
Kuramba nhomba kwehurumende kunouya apo vanhu vakawanda vari kuti vari kutadza kubayiwa nhomba zvichinzi iri kushayikwa. Hurumende inoti nhomba dziripo asi dzinongoda kubviswa kunzvimbo kwadzakawanda dzichiendeswa kusina. Kusvika pari zvino hurumende yakawana nhomba dzesinovac nesinopharm dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi matatu nemashanu kana kuti 1,735,000 kubva kunyika yechina, India nerussia. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa masvondo maviri apera kuti nyika iri kutarisira dzimwe nhomba zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva kuchina mwedzi uno. Vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 yekutanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 687,321. Vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere zvine mazana manomwe ane makumi masere nezvitanhatu kana kuti 380,786. Izvi zvinoreva kuti nhomba dzashandiswa munyika yose dzasvika pamiriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nemakumi manomwe nesere kana kuti 1,020,078. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10,000,000 kana vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. WHO inoti Africa inoda nhomba mamiriyoni makumi maviri yeAstraZeneca mumavhiki matanhatu anotevera uye kuti vanhu gumi kubva muzana kuti vabayiwe. Panodiwa imwe nhomba mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200,000,000 kusvika muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Imwe nhengo yeMDC Alliance ichangobva mukuchenurwa nedare repamusoro-soro reSupreme Court pamhosva yekuponda mupurisa kuGlenview muna 2011. Vatungamirai madzokere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti pavakadzoka kumba vakawana mudzimai nevana vavo vaenda, zvinova zvinhu zviri kuvashungurudza zvikuru.
Naijoi was shortlift ndasvika kumba nekuti ndakasvikawo mudzimai kusisina. Pamunoona kuti ndomakonsekwitisi manje yandofu kuti tiche ari 8 months asi mudzimai wangu anga akamira nini kwenguva yakareba. Ndichaidanana taida kutombucha tatiri mujeri tati wacho kasokanzerewa. Handinyanyi kublema zvangu nenyaya yekuti semunhu anga achiri uchidiki pamwe akanozohupa akati munhu anenge achida kufarawo muviri but takangosvika kumba iyasisiko yepropati yese yakatakura zvotiri zvinoizvi handinatokutangira tofunga munyatsoona kuti handiri dhawo. Handizatokutangirai nevana vangu vasati takwanisa kuvasvisa zvindichivaonawo zvinhu zvakanda kachatsoro ndichasvika kumba ndichifara chinzionei ukama kuti taisha kukudza wemujeri kuti pamwe waiza kuitika zvakanaka pati zvinhu zvandatoitika manje muna Novemba zvatotomiritimana ndomamira zvakaita kuti ndakaenda kujeri ndiri eneridimeni ndobuda mujeri ndaabacho.
Ayo mashoko ava madzokere kuvatori venhau. Vamadzokere vanga vachipika mujeri rechikurubhi neimwe nhengo yebato ravo valasi mainge hama. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa avaishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudzawo vatori venhau kuti painge paine umbowo hwekuti vamainge hama vainge vatori mukereke pakafa mupurisa uyu asi vakangosungwa zvakadaro. Amai Mutetwa vati mapurisa aingokumba vatsigiri vose veMDC asi vasingaferefete nyaya yacho. Vati zviri kuitika kumatare zvinoratidza kuti kwanyanya kuitwa zvematongerwo enyika nevamwe vatongi. Studio 7 yakatumira mubvunzo kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe asi vose vange vasati vapindura mubvunzo yedu asi tabatawo rimwe gweta ravamainge hama navamadzokere vachauswaramba tikatanga nekuvabvunza kuti vaviri ava vane urongwa here wekuendesa kumatare vanhu vakavapomera mhosva yavasina kupara
vaviri ava ndonga totenderana kuti vakatadzirwa zvikuru ende nokuda kwokutadzirwa kwavo vane kodzero yekutora matano kuti vakwanise kuwana rubatsiro nekugadziriswa kwekurwadziwa kwavo saka asi zvazvinoita ndezvekuti pane twakawanda tunodonongodzwa nekutariswa tichitarisa pazvose zvakaitika zvakabva papi kuzosvika pazvasvika apa vakanyatsokanganisa chaivo ndevapi
zvii zvamunozenge moita kana mapedza kudorongodza sezvamuri kutaura
zvapenengurwa zvose izvozvezvo kwaakuchizodhisaidha kuti tichienda mberi taakuita sei vaakuendeswa kumatare ndevapi vanosara ndevapi zvese izvo zvinhu zvichiri kuongororwa asi chandogona kungokutaurira ndechekuti vakomana ava nyaya yavo haisi yekunyanyorwisa vaiita zvinhu izvi nyaya yavo huru ndeyekuti chakavakanganisira haizi nyaya yemaindividuals kuti nhengi nanhengi inyaya yesystem
sei muchidaro
sistemu ndo inenge ichipesvedzera kuti zvinhu zvakadai zviitike saka vanoda kunyatsotarisa pamwongo pesistemu pakonzeresa kuti tizosvika patasvika apa ndo panoda kugadziriswa saka kana vari kuenda kukoti vari kutarisa kuti panoda kuti panyatsorohwa nesando ndepapi kuti zvigadzirisike kwete kuti zvinakire ivo chete asi zvinakire neramangwana zvinakirewo vazhinji vari muzimbabwe
sei izvozvo zvakakosha
nokuti izvi zvinogona kuitika kune upi neupi zvake kwandiri kwauri hama neshamwari nyangwe vari kumbobhenefita izvozvi kubva kusistimu yacho zvinogona kuzoitika kwavari saka nyaya ndeyekugadzirisa kuti zvionekwe kunzi kuitira mangwana kuti zvikazowirawo mumwe haapindane nezvapindana nevakomana ava saka ndo chikuru chichiri kutariswa iko zvino saka hapasati panyatsosvikwa pakumekwa decision yekuti taakuchiita sei vachiri kumbozorora vachiri kumboona mhuri dzavo vachiri kumbofunga nekutaura nemagweta nekuongorora kuti voita sei
gweta vachauswaramba vanoshanda nezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare muHarare munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vazivisa padandemutande ravo retwitter kuti chirongwa chekupwanya midziyo yevanhu vanonzi vari kutengesera zvinhu panzvimbo dzisina kukodzera pedyo nemigwagwa chatanga nhasi vamangwana vati kwapwanywa ndekwaseke zengeza 3 ne5 uye pambudzi roundabout hurumende yanga yapa vanhu mazuva mana ekubvisa zvinhu zvavo panzvimbo idzi danho iri rashorwa nemunyori mukuru wesangano rinomiririra vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa rezimbabwe chamber of informal economy association vawisbon malaya
kutaura chokwadi kunzwa mashoko akadaro achibuda vanotungamira malocal authority vecity of Harare nechitungwiza town council sekuona kwangu kwandiri seorganization kwatiri chinyadzi kuti tikuramba tichidzokeredza kuzvinhu zvatiri kufungidzira kuti takapedza nezvazvo kare tikuona kunge zif pane vamwe vanhu vari kutora chidanho ichi vasinganzwisisi kuti nyika yedu yakamira sei nyika yedu kurarama nevanhu vanoita mabasa emaoko covid yakauya ikaputsira vanhu upenyu hwokurarama vanhu vari kushingaira kuti vararame kune zvinhu zvakakosha zvokufanira kuti city council yeHarare vecity of chitunguza vakwanise kugadzirisa pane kumhanyisa kutandanisa vanhu vari kutorarama kuti upenyu hwahupfuure mberi vanhu ava vari kutengesa ava panofanira kuonekwa zvakawanda zviri kuitika
ndezvipi izvi
1 vari kutoshanda 2 vari kutoita kuti mhuri dzavo dziwane chekudya 3 vari kutoita kuti vana vaende kuzvikoro 4 vari kutoita kuti vakwanise kubhadhara magetsi mitero yemvura zvinoita kuti kanzuru dzacho dzirambe dzichirarama
zviri kuitwa zvinorevei kwamuri dzichitarisa mitemo iri kushandiswa nekuti zviri kunzika vari kutengesa havari kuchikora mutemo wemugwagwa weroad act
zviri kutoti uratidza kuti vari kuramba vachitsigira kurarama nemitemo yeupambepfumi yaivapo tisati tava neindependence yairambidza vanhu vatema kushanda ndo mitemo yavari kuramba vachishandisa Isitiri nyike ya kasungu nuka. Ase tishatua shidano. Chekuyeza kuenda kuno kurukula nevana wa. Tiwone sane na kuti zawari mitesu. Andi onzira inotumbira Zimbabwe ya tinoda.
Munyori mkuru we Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association wa Wisbon Malaya. Vari parunare kuchitungwiza. Veru jinji munyika vanoti vasuiswa zvikuru nekushaya kwemutungamiri wesvondo yesynagogue Church of All Nations, Prophet T.B. Joshua, avakashaya nemugovera kuNigeria. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Svondo yesynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezuro nezvokushaya kwemutungamiri wesvondo ii Prophet Tomitope Balogun Joshua, avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua. Veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara musha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet T.B. Joshua. Amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari.
Upenyu hwemunhu hunoitwa naMwari, saka munhu anofa kana nguva yake yakwana.
Kari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema. Amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika.
Mwe hedu haina kugadzikana. Takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano kaProphet T.B. Joshua nemaprofita vamwe aitera mumashure mavo vanga vari vechokwadi.
Mutungamiri wesvondo yeTehillan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProphet T.B. Joshua, ava vati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura.
Munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe. Saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero waiva nohunhu hwekuzvininipisa, waiva nohunhu womwoyo murefu tsitsi namabasa okubatsira vanhu.
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudzawo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet T.B. Joshua.
Chinhu chikurukuru chatinodzidza parufu urwo, chimwe chezvinhu T.B. Joshua aizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity.
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomwe azvigadzirire denga dzvene rake, vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet T.B. Joshua.
Tinofanira kuisa kuvimba kwedu maningi ningi muna Jesu Kristu kupfuura dzimweni dzenguva kuvimba kwatinogona kuita nevanhu kana ivo maprofita vanonzi maprofita vakuru ava. Paanobva pakati pedu munhu akaita saiyeye hazvishamisi dzimweni dzenguva kuti ushumiri hwake hunogona kuzosafamba mafambiro azvo ahwaita nokuda kwokuti zvinhu zvakawanda zvazvakazendama paari.
Zvichakadai mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya, avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo, vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet T.B. Joshua. Vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProphet Hubert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet T.B. Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose, avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwekuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet T.B. Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi irutarisirwa kutaura matano aichatora mukurwisa kupinda kwevanhu munyika iyi zvisiri pamutemo uye kupinzwawo kwezvinodhaka. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kusangana nemutungamiri wenyika yeGuatemala vaAlejandro Giammattei, uye amai Harris vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri weMexico vaAndreas Manuel Lopez Obrador mangwana. nyika mbiri idzi ndidzo dzine vanhu vakawandisa vanopotera muAmerica. Mapato anopikisa muSomaliland iyo yakazvipatsanura kubva kuSomalia anotaumba mubatanidzwa wavapa simba rekuti vave neuwandu wakawanda mudare reparamende mushure mesarudzo dzichangopera. Somaliland yakazvipatsanura kubva kuSomalia makore makumi matatu adarika, asi haisati yave kucherechedzwa senyika yakazvimiririra nenyika dzepasi rino. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, vamwe vagari vemuHarare vari kukumbira hurumende kuti iwedzere nguva yechirongwa chekuti vanhu vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere chetyphoid, sezvo chirongwa ichi chisina kushambadzirwa zvakakwana muguta reHarare iro rine dambudziko guru rechirwere ichi. Utachiwana wetyphoid unopa kuti munhu anzwe kupisa muviri, kuita manyoka uye kurutsa. Chirwere ichi chinokwanisa kutapuriranwa mumvura kana chikafu kana munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Juliana Musengi vaudza Studio 7 kuti vakamborwara netyphoid katatu kubva zvavakatangira kuHarare vachibva kuMashonaland Central.
Ini ndakarwara typhoid 3 times 8 years ndandagara muHarare. I didn't know kuti mvura yemuHarare inonwiwe patep. Mwana wangu akarwara typhoid akaita gore rese asingaende kuchikoro. Chirongwa ichi chaunzwa nehurumende, ndinochikurudzira.
Vamwe vabereki vari kunzi vari kuramba kubaisa vana nhomba nekushaya ruzivo. Sachigaro Women's Coalition Harare chapter Amai Charity Mandishona vakurudzira vabereki kuti vabaise vana nhomba.
Ngende tinobaisa vana vedu vaccine ngasisatererai masocial media nekuti kudharapo vana vaifa zvokufa nemeasles. Pasi pakatanga kubaiwa vana vaccine yemeasles, hatina kuzombonzwa vana vakafa futi nemeasles.
Nyanzvi munyaya dzeutano inoshanda mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati chirongwa chekubaya nhomba ichi chinosanganisirawo kubaiwa majekiseni kugomarara nezvimwe, uye vanoti chirongwa ichi chakatanga musi wa 4 Chivabvu chikapera musi wa 4 Chikumi.
Chirongwa ichi chakatanga musi wa 24 May. Pane mateams ari kufamba muzvikoro nedzimwe dzakasiyana siyana chibaya vanhu mainjection vayo. Zvakakosha kuti tiendese vana vedu kunoitwa program iyi nenyaya yekuti tinoona chirwere chegomarara remwemwe wechibereko ndiwo number 1 cancer muwakadzi vanenge vatikurei. Saka tikaendesa vana vedu tine tichivadzivirira kuti mangwana vasazoite the same problem.
Vatiwo vana vari kubayiwa majekiseni akaita sei?
Polio, vana vese vari kubayiwa. Ende vitamin A inobatsira kusimudzira utano hwevana, immune system yavo. Kana vana vakazorwara zvirwere zvakatangana measles, vanenge vakaprotektikawo zvakare.
Dr. Vere vati vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa nhomba yeHPV yekudzivirira gomarara repamuromo wepachibereko. Mukuru mubazi rezvirwere zvekutapuriranwa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vatiwo kuwandisa kwaita vanhu muHarare uye kushaikwa kwemvura yakachena ndiko kwave kupa kuti vanhu varware netyphoid.
Imba imwe inogara vanhu vaisingafanirwi kugara navo. Vanhu ndokutanga kurima. Vachirima mumatauni vakapedza atinoti mawetlands anobata mvura. Mvura iyayo dzoriliswa muwater table nguva yokupitsa. Mvura zvino yatova problem yokuti kuichenesa hazvichakwanisiki.
Kubva muna 2010 chirwere chetyphoid chakatanga kupararira zvakanyanya muZimbabwe, uye muna 2018 bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina kana kuti 4,000 kusanganisira vana vakabatwa nechirwere
uye vanodarika zvikamu
makumi manomwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 73% vari muHarare. Rimwe dambudziko range rave rekuti chirwere ichi chainge chisisadavire mimwe mishonga. mishonga. Asi iko zvino vana ava vari kubaiwa nhomba inonzi inoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chinonzi typhoid conjugate vaccine kana kuti TCV. Nhomba yeTCV iyi yakatanga kubaiwa munyika muna 2019. Paine chinangwa chekubaya nhomba vana mamirioni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6,2 million vana vari kubaiwa vari pakati pemwedzi mipfumba mwene makore gumi nemashanu. Asi chirongwa change chambomiswa sezvo hurumende yange yorwisa nechirwere cheCOVID-19. Hurumende iri kushanda nesangano repath kuti vanhu vawane nhomba iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munau dzemitambo, PSO yazivisa mashoko kuvatori venhau kuti svondo rino kune mitambo mitatu chete yechibuku Super Cup mugroup 1 sezvo muine zvikwata zvakawandisa kudarika mamwe magungano. Mitambo iriko inoti ZPC Kariba ne Capes United, Dynamos ne Harare City uye Herentals ne Yada. Asi pamitambo yakatambuka mukupera kwesvondo, chikwata chengezi Platinum chiri kuramba chichishura mare uye chave pedyo nekupinda makota finari emukombe uyu. Michael Gariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chemadamburo chave nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu izvo zvavapinza pamusuo wemakota finari emukombe mukuru uyu. Chikwata charodho zvakama ichi chave kungoda point imwe chete kubva mumitambo yacho mitatu yasara kuti chiwane tikiti remakota finari kubva mugungano regroup 4. Ngezi yakunda mumitambo yayo yese mitatu yayatamba uyezve yasiya FC Platinum nemapoints matatu. Asi mushure mekutora mukombe weleague gore rapera, murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anofunga kuti vanotora mukombe weSuper Cup uyu.
Pakurima chako pane rimwe gore rakanhu vanokohwa nogore hakohwi, saka ndinodaro kuti gore ndirangwa zvakanaka kune tarisa kuona gohwa rakanaka.
Wawa ne triangle idzo dziri mugungano rimwe chetero dzose dzine point rimwe chete. Zvimwe zvikwata zvagara zviine mbiri zviri kutamba zvinodakadza makundano aya. Highlanders ne Chicken Inn dzadongorerawo makota finari umu mushure mekukunda mumitambo yadarika. Highlanders yakarova Blower City 1-0, Chicken Inn ndokudambura Blower Chiefs 2-0. Zvikwata izvi ndokupinda mapoints manomwe. Blower Chiefs ne Blower City dzese dzine point imwe chete mugungano regroup 2 iri. Asi Capes United ne Dynamos dzakaita mangange 1-1 ndokupa Harare City mukana wekudimbura utungamiri wadzo mugungano ravo. Harare City iyo yakarova Herentals 2-1 yave nemapoints matanhatu yakaenzana ne Capes United asi pasi peDynamos iyo ine mapoints masere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti vakatora mukombe uyu mari yakawanda yacho ichatambidzwa vatambi kuti vagovane.
Kana vahwina imari yevakomana imari yekuti iwo pachezvavo kana vahwina muwana pekutangira.
Mukuru wekumahofisi echikwata chimwe chetecho vaJonathan Mashingaidze vanoti imwe yemari yacho ichapa chikwata chavo pekutangira panotanga mitambo yeleague. Asi ichi chishuwiro chavo veDimbare panguva iyo Cranbourne Bullets iri kudawo mukombe uyu. Chikwata chinorairidzwa naNesbet Saruchera ichi chave pamusoro pegungano regroup 3 nepoint imwe chete pamusoro peBlack Rhinos neTenax idzo dzine mapoints mana. Cranbourne ine mapoints mashanu mushure mekuita mangange Toto neTenax nezuro. Black Rhinos yakarohwa 2-1 neManika Diamonds nemugovera. Mitambo yesvondo rino ichabuditsa pachena zvimwe zvezvikwata zvichapinda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa che Live Talk na 8 PM tirikutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kubaiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwacho. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland West neZuro. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nengo yeMDC Alliance vatungamirai madzokere vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo nevana vasipo pamba, zvinova zviri kuvashungurudza zvikuru. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemuswe mugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Wanamukela ngenjabulo kustudio 7. Ngomvulo mhlaka 7 ngoNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu, kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkenenkene nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalacala yiSupreme Court.
Omunye wesiphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha labantwana lempahla.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazo wegugurawundi.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukuvunjwa kwekhomishini yebona ngokuhlaziya indaba isiphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasocha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namuhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane weCOVID-19. Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kukaTB Joshua weNigeria owaziwa njengomprofethi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kachalo kahulumende olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo obona ngezempila kahle namhla uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare esasivaliwe lapho achayele ihlombe ibandla leRoma ngokuphathisa kwezempila kahle. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belegcikwane leCOVID-19 endaweni yokulondoloza abantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe. Ugatsha lolu luthi izolo kuphela kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 abatholakale belegcikwane leCoronavirus, abane kungabavela kwele South Africa, oyedwa eZambia. Lokhu kukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,189 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,606. Asebehlatshwe umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,321. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa isithi kakazimiseli ukwamukela umjovo wevaccine yeJohnson and Johnson. Wesiphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni umnumzana Thungamirai Matsokere uthi ufice kutshaya umoya emzini wakhe unkosikazi wakhe esetshiye umuzi Watata abantwana lempahla. Lokho kuphume emhlanganweni obuqoqwe eHarare namuhla ngamagqwetha amela umnumzana Mazokere. Lomunye wakhe umnumzana Last Mayengahama abahlala iminyaka eyisishiyagalombili entolongweni kodwa bakhululwa ngoba betholakale bengalacala. Ababili laba bathi balakho ukumangalela uhulumende emthethwandaba. Asizweniyo, umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ukuthi ibandla leli limi ngaphi ngalolu daba.
Lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu, kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyaphika 8 years sokuthiwa akalacala yi-Supreme Court. Yisifundo bani esisitholayo ukuthi i-appeal yenziwa ihlala iminyaka 12 months ibhalwe kodwa ibehluleki ukuthi baphangise ukutshela uZulu la lezibotshwa ilokhu ivundekile njengomhlalo njengomkhemeswana. Sifundani ngama lower courts isithethi nabendisi alliance sike sicubungule sitshela abantu ukuthi kanti kutshoni lokhu. Yesiyathaba siyajabula senza amadili lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi illegal system ama court ethu asasebe kasazimelanga asikasela independence sethungamelwa ngama politicians. I-constitution yeZimbabwe ithi ama courts are independent. Akufanelanga ukuthi alandele bani lobani, bafanele balandele i-constitution bakhangela icala njengecala. Izigwebo esinjalo kambe sasinga abantu bangaze baphiwe 20 years umuntu echawe ilitshe elilodwa. Ilitshe lalingajikwa ngabantu abathathu khonapho khonapho bonke yini esingathi ngesiswa simultaneously bejika ilitshe.
Umnumzana Mafa usichazisela ingqubela phambili ngalolu daba.
Sizabe sihamba sikhankasa la majahala amabili uThungamira yilo lasi kumaprovinsi wonke bebatshela impilo abayihlale emajeli betshengisa abantu ukuthi eZimbabwe akukhululekanga amajeli angikhona athunjiwe. Sithatha futhi ithuba khonapho sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayirejista ukuba ngama-voters. Senza i-civic education kuzaba le program ezaholwa yi-national executive lama-province wonke lama-branch wonke ezabe i-celebrator ukukhululwa kwamaqhawe wethu. Kodwa sifundisa abantu kakhulukazi ukurejista ngoba yisiqokoqela. Siyakwazi kuzaba le rigging kodwa singabachaya nge-100 to 1 i-rigging yangikhona ayisozibe khona. Sifuna ukuthi abantu lonyaka batshengise mhlophe njengoba lizwile ukuthi uPresident Chamisa wayewine nge-66% u-2018. Yila noma sithanyela emadrobheni bayasidisturba bayasihlukumeza ukwesaba umdumo ozaba khona mdlana sesinqobile. Singabanqobi siyanqoba yithi abe-MC. Bekhulunyelwa yimi owena uFelix Magalela Mafa sibanda ijazi elindizayo.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephula kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Lisithi kumele ihlaziye indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu uphuma emhlanganweni okwamukela imibono kaZulu ngabe dayela ephalamende ngomthetho lo. Umhlangano lo usuqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe njalo namhla ikomiti yephalamende ebona ngezomvikela ibe iseHarare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lweGugurawundi. Omunye okhuluma emhlanganweni lo ngumnumzana Yanga Mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi seGugurawundi.
The commission is not only investigating the crimes that have ngibona engani ukuthi ikomiti le ikhangele indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana le-Gugurawund, ukuthathwa komhlabathi ngodlakela, ukhetho olungakhululekanga lokunye. Ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonona kwabo kusukela ngo-1980.
Lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthwaneni lo, uMnumzane Liam Kanenga.
Daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo ukhomishini kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi lokhu okwenzakalayo. Kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezinzileyo.
Okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki kukomishini le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyezwa kwabo. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udaba lwe-Gugurawund lulungiswe.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe we-Gugurawund ukuze le ndaba iphele.
Idaya lephalamende lizaqhubeka lisiza imibono kaZulu ngalo mthetho uze ulungisiswe. Abalelwa amalungelo oluntu bathi eleZimbabwe selinezehlakelo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapholisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabotshiswa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udaba lwe-Gugurawund lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indima ezitholakala emhlubuleni yomathebeland ezigoqela isindebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla le-ZANU-PF bahlezi belandelwa ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Ngimele isifundo 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Umongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ufike elizweni leGuatemala ngesonto kuhambo olukhangelelwe ukuthi luhlaziye izokuhamba kwabantu abasuka emazweni omabili njalo kuqedwe uhlupho lokuthwalwa kwezidakamiswa. Wele Nigeria izakhamizi zingcwabe abantu ababulawa ngabantshontsha inkomo emzini eyisikhombisa esigabeni seKebbi okwachiya abantu abafika phose amachumi ayisitshiyagalolunye 88 befile. Kulokubangisana okuningi ngenotho yelizwe lezemvelo kulesi isigaba. Abazali abalabantwana abaphila lesimo se-cerebral palsy bakhala ngokuthi babhekana lobunzima osokubangela ukuthi kungabi lokuhlalisana kuhle kumdeni njalo kuchitheke lemtshato. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ukuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe esefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokondliwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ukungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabalela kodwa sethi kuthonzi yakatheshi ukuthi abomama ikakhulu bofutise bebale kudluba ngiyunye ubunzima osobukhona phansi wezimuzi.
Uthi lokhu kuthiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke, ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini, kanti edinga ukudla okuthile okufana lochago, iminse lokunjalo, ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lama-chunks asejwayelekile, njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni, kugcine kubangela ukuchitheka kwemitshato emizini etshiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa, kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ilizwe liyazama sibilisi kuthiwa kulama-cash transfers abakhona, kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. Inamba esilayo abazali bakhona sesike zabuza ukuthi asebeyitholile imali ngoba abalutshwane kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezitheneyo, kugcina sokusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mathetha uthi isikhathi sesiside lolu daba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwa amacebo lendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumeni lehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution itsho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resources, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathise, ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Norman Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano saswabhutsha esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% se-budget yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempilakahle.
Oqhubeke ethi kube lenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lo-COVID-19, ngoba sebebona lezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho, siphazamise umuntu kundlela ami ngayo lakundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana abalelesi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini yeWange Colliery ngoNhlangula ngomnyaka ka-1972 bakhalaza ukuthi inkampani le ibavulele amathuba okuthola imisebenzi etshiyeneyo efana leyabomanjinela bengabangisani kakhulu labanye abafisa ukusebenza kumbe ukufundela imisebenzi le eWange Colliery. UGibbs Dube sethulela lolu daba ngocweleyo.
Wabhubha abantu abangamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa kuze kubhidlike umgodi eWange Colliery number 2 mine mhla ziyisithupha kuNhlangula ngomnyaka ka-1972. Abantu bagcinikelwa umgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka, loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iwangi colliery ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifisa ukuthi ngani bayasinika izina ama scholarships. It would like ukuthi sicontinue sisize advance. Bangakwanisa ukuthi basinike ama scholarships. Nxa umuntu never want to ngiyenza i-degree. They sponsor me. Kunabanye abangela umsebenzi, abanike umsebenzi wanti colliery. Kumele basenzele khonokho ngoba abazange besenzele lutho. So kumele basinike ithuba lokuqala nxa be-recruit. Imsebenzi even kunabanye abahamba esikolo. Nxa ukuthi bathatha kume ngo-apprentice. Nursing, vale esikolo sawo eCoalfield, nakuyukuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa ewake eCoalfield, bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana leziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
Sake sakhulumisana labo, sihambe kugathering leziyana esenziwa every 6 June, but asikaze sibone i-action engani ingcono. We have said it several times, so akusikhuluma kamenye. Bathi bakhanya ngani they are reluctant, akabenzi lutho, especially ebantwaneni. They stick on saying ama-widows, but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olukhulu waphelela emgodini lo.
At least ikhampani ngabe yanceda ngokubanika something like i-life insurance ukuthi they title some of those abantwana abama-deceased labana, at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekhampanini, bethole imisebenzi ekhampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esaphela emgodini lo uthi inkampani yewange colliery kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika komgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa abantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo, bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yewange colliery. U-Ephraim Zulu ngomunye wabo.
Kungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiwange colliery company, ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety. Ukuthi khona bebona ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi ewange.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kwinkampani yewange colliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGift Dube.
Abanengi kwele Zimbabwe bathi abezokholo balahlekelwe ngokubhubha kukaTB Joshua oweNigeria obesaziwa ngokuthi ngumprofethi ngoba wayengumuntu ongelabandlululo njalo esindisa impilo zabantu umhlaba wonke. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi ukubhubha kukaTB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutranga, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
Prophet TB Joshua was not Zimbabwean. We as a government feel sorry for fellow
TB Joshua ubengasosizalwa nesalapha eZimbabwe kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khona pha eAfrica, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba
the country and we feel sad about the passing on.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kukaTB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu, singabali eNigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelele ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo, kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
TB Joshua ubengumuntu otshumayela ivangeli,
ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, ama widow, ama orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani okusipheleyo ukuthi uzehlise uzithobe sithi lala kuhle TB Joshua. Izifundo sitshele zona sizasala sizilandela ezifana lozothando, lozokupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngweliphi ilizwe, ubulothando lumangalisayo.
Unkosikazi Suku Oluhle Sibanda, obengumlandeli kaTB Joshua ebulenjini, uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhu efisa ukuyamvakatshela abone ubukhulu lezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kukaTB Joshua ngoba selokhu ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe kuTV. Bengilokhu ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izilwamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala. Ukugcwala kwalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprofet TB Joshua obesele minyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokhu ingakazakali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, amaqembu amakhulu emdlalweni wenguqu asezibeke kusimo esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup esaqhubeka elizweni. Intatheli zendabetshi yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Ukusibana sikaGroup 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9-2 kuthi endaweni yesibili kule qembu leCAFS United lona lilemiklomelo eyi-6 ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emine. Endaweni yesithathu kule qembu leHarare City lalo lilemiklomelo eyi-6 kuthi elezwe PC Kariba lisendaweni yesine lilemiklomelo emihlanu. Emsileni kule Herentals leYada ezilemiklomelo emibili iqembu ngalinye. Kula maqembu ayi-6 kusibana sikaGroup 1 okusho ukuba sekusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo le ifike phakathi laphakathi. Kusibana sikaGroup 2 imidlalo isifike phakathi laphakathi njalo amaqembu sekumele aphindane umphehlo. Ngemva kwemidlalo emithathu iqembu leChicken Indi leHighlanders asele ehlezi phezu kwengalane lemiklomelo yesikhombisa iqembu ngalinye. LeChicken Indi lona lihlezi esiqongweni ngoba lihlohle amagoli amaningi. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu futhi bangene kulo mdlalo bengazange bathole ithuba lokulungisisa amaphutha abagadli babo ngoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo.
Ngathi uphakathi kweviki ukuthi laphana omele sike khona siyeqedisa kuyahlula but ngifuna ukuyasebenza gadalala njengomqeqeshi kodwa ithuba ngisalitholanga. Namhla futhi sakathola amaningi ngoba mbona ngani amabili amathathu hayi bekumele angene kodwa abafana abazange bekwanisa luvalo singatsho but yinto engithi njengomqeqeshi ngizakhonisa ukuthi ngisebenze ngaso kusiya phambili.
Kusibana sikaGroup 4 iqembu leNgezi Platinum Stars yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9-1 ngemva kwemidlalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona lilemiklomelo eyi-6. Iqembu leNgezi lidinga ukuba linqobe kanye kuphela nxa amaqembu esephindana umphehlo ukuze lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lo weChibuku Super Cup. Ngaphansi kwengalane kule qembu leTriangle kanye leWawa wona lo mklomelo wodwa iqembu ngalinye. Kusibana sikaGroup 3 yiloba yiliphi iqembu lingadlulela lela kusigaba esilandelayo njengoba phezu kwengalane uhlezi iqembu leCranbourne Bullets elilemiklomelo emihlanu kuthi ngemva kwalo kulamaqembu abalisa eleBlack Rhinos kanye leTenex alemiklomelo emine iqembu ngalinye. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leManyika Diamonds elilemiklomelo emithathu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni, umnumzana Thungi Mirai Matsokere, uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha abantwana lempahla. Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu namasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Hayi-ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.